Gungano reNational Disability Expo iro ririkuitwa paGweru Sports Club muguta reGweru rapinda muzuva rechipiri nhasi. Masangano akasiyana siyana nechekuita nevakaremara achiratidza mabasa anoita. Muzvare Elisa Rayengai, avo vanove murongi wemabasa, musangano reFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, kana kuti FODPZ, vati vanofara kuti hurumende yakaparura gwaro reNational Disability Policy muna chikumi gore rino. Vati izvi hazvifanirwe kungogumira pamapepa, asi kuti zvinofanirwa kuzadzikiswa nezviito kuitira kuti upenyu hwevakaremara husimukire.
Zvinonzi vana vakaremara vose kubva kuECD kusvika kuuniversity iko zvino vachitevedzera chisungo chiripo cheNational Disability Policy vakufanira kunge vachiwana dzidzo pachena. Hazvisi zvinhu zvatanga kuitwa nemhaka yekuti policy iyi yakalaunchwa muna June. Handi munoziva kuti zvinhu zvifambe hunge pane mari resources hunge pane mari. Saka tiri kutarisira kuti national budget ya 2022 ndio ichasanganisira ichabatsira kuti zvinhu zvakadai zviitike. Asi kunyangwe police sete yavapo hurumende yange ichingobatsira zvikuru vana vari mumatertiary vanga vachingono register ku Department of Social Development.
Muzvare Ravengai vati vanofara kuti pave nebazi rakazvimirira rega rinoona nezvevakaremara pasi pegurugota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, vachiti izvi zvinobatsira kuti zvinhu zvakasiyana siyana zvinonetsa vakaremara zvigadziriswe. Amai Lucy Ankomo ndiwo mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira rega reWiz Ear. Sangano iri rinobatsira kurapa pamwe nekuwanisa zvinobatsira matsi. Amai Ngomo vati gungano reNational Disability Expo rinobatsira kuti veruzhinji vawane ruzivo pamusoro pemabasa anoitwa nemasangano akaita seavo.
Tine only about 15 ENT specialists the whole of Zimbabwe. Saka mukavatarisa vazhinji vacho vari kuHarare. Saka kureva kuti mumbuya vangu vari kwabushuku kana kwamuzarabani kana kwachi havakwanisi kuwana maservices iwo. Saka isu as an organization zvatinoita takafanana nebridge takunotora uyo akazvidzidzira neari kuda service tovaisa pamwe chete. Ndozvatinoita tinowanzoita futi tinopa mahearing aids nekugadzira tinoti maemods. Tese organization yega muZimbabwe ine lab inogadzira maemods iwayo.
Ambuya Lucy Avandira vane makore makumi mano mwe nemaviri nemumwe wevanhu vauya pagungano iri uye vane muzukuru wavo vane makore gumi uye anohwere hwecerebral palsy uye vati vauya kuti vawane kuti angabatsirika sei.
Tiri kutoonawo kuti vanhu vane matambudziko akawanda, saka zvinotawo kuti munhu uite sokudzikisawo hana yako.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura gungano iri zviri pamutemo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzana Musengi.